Hurumende nezuro kuburikidza ne statutory instrument 140 ya 2023 yakasivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaive vatara kutakurwa gomarara nekucheneswa kweguta reHarare Metropolitan sedambudziko guru kana kuti state of disaster. Asi vachitaura nestudio 7, meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati dambudziko rekutadza kucheneswa kweHarare riri kukonzerwa nehurumende zvichitevera kutorerwa kwavakaita nzvimbo yekurasira marara yepomona.
Ndiyo yakonzera disaster. Yakatora kwatinorasa marara vakapa munhu mari. Mari dzavanofanirwa kutipa kuti zvitenge machinery havasi kutipa. Tine marori ari kuSouth Africa akabatwa tichishaiwa foreign current. Chiri kudiwa apa imari yekuti titenge equipment tikwanise kutakura marara. Pasina izvozvo tiri kungotamba mahumbwe.
Harare Metropolitan inoumbwa nemaguta matatu anoti Harare, Chitungwiza neAirport Local Board. Statutory instrument iyi yapa masimba ekuchenesa guta kubazi rezvenharaunda kana kuti Environmental Management Agency kana kuti EMA. Vamafume vatiwo havaone maguta achikwanisa kupa EMA mari dzekuita basa iri.
Problem yatinayo ndiye kuti hatina mari. Chero ukanditi ndibhadhare ndisina mari yacho ndinobhadharei. Problem yatinayo haisi yekuti takaramba kubhadhara uye hatisi kuda kubhadhara. Hatitorina mari yacho iyo. Munhu akati hana mari yeschool fees, womutingaisa mutemo wekuti bhadhara school fees, iwewo usingamupi mari inokwana kuti abhadhare school fees. Hakuna chinoitika.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya dzebudiriro vaOwen Dliwayo vati vanoona sekuti danho rakatorwa nehurumende iri harinei nekuchenesa maguta. Vati inogona iri nzira yekuona kuti urongwa hwakarambwa nekanzu reguta reHarare hwechibvumirano nekambani yeGeogenics BV yekuNetherlands yeGeopomona Waste Management Private Limited chaenderera mberi.
Kuti ndive kupomona ribudirire rinoda marara anengatitorwa munharaunda yeHarare. Saka kuti ivo vachiti nyaya kutorwa kwemarara initial disaster kuita kuti ivo vachiva ivo vanotora marara aya kuti vaendese kupomona kuti ndive kupomona rinyatsa kusimuka rinyatsa kubudirira.
Muchibvumirano ichi kanzuru yeguta reHarare inofanirwa kubhadhariswa nekambani iyi kurasa marara kunzvimbo yepomona. Asi mukuru werimwe sangano ravagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati vafadzwa nedanho ratorwa nehurumende iri.
Rakananga kugadzirisa dambudziko riri kuwanikwa. Chinhu chikuru chinofanirwa kunge chichigadziriswa kuti kanzuru inoda motokari itsva dzekutakura marara. Pari zvino zviri kuratidza kuti kanzuru haisi kukwanisa kutakurira vanhu marara uye haina vashandi wacho vanoratidza kuti wane hunyanzvi hwekuziva zvinhu zvekutakurwa kwemarara munzvimbo yakaita sedhorobha.
Vashumba vati kunyange hazvo vagari vari kubhadhariswa mutero yekutakurwa kwemarara izvo hazvisi kuitika, vachiti zvakonzera kusviba kwenharaunda uye kupiswa kwemarara pese pese izvo vati zvinokanganisa mhepo inofemewa pamwe nekuva njodzi kunyaya dzezveutano. Munyora anoona nezveHarare Metropolitan vatafadzwa muguti vaudza Studio 7 kuti havana chekutaura pari zvino sezvo EMA ichapa divi rehurumende panopera musangano wedare remakurukota nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.